ndiyo nyaya yakamiririrwa zvikuru neministry yangu yeminister of social welfare. Muministry mangu ndimo mune child protection, implementation child protection policy yangu inomirira kuti pane dambudziko raita iri ndine masocial welfare officers nemapsychologist vakangomirira chete kuona pane vana vatingati vari at risk. Vamwe tiri kuvaisa mune yatiri kuti emergency foster care where we know kuti vana vari safe. So but kunze kwevana, vanhu vakaafektwa necyclone iyi vanhu vese, kubva kuvakuru, vadiki, vayuti, madzimai, matsembere, munhu wese. Saka munhu wese ane midi yakasiyana. Saka nerubatsiro kubva kumadonor countries tiri kukwanisa manje kuchibatsira munhu wega wega akaafektwa, kwete nechikafu nehembe chete, asi kuti mupfungwa. Nekuti kana wawirwa nedambudziko rakadai pachivanhu chedu, unofirwa pamwe nemunhu umwe chete. Dzimwe nguva hako kana dambudziko rakunyanyira, unofirwa nevanhu vairi panguva imwe chete. Asi hazvisi zvinhu zvatingati isu mumagariro edu zvinhu zvinonzi zvinoitika, zvine rufu rwakadaro. Zvino kana tichinge tasvika pakuti munonzi maviga vanhu 180 chakuti, muzonzi muchine vanhu vanopfuura 300, muzonzi mune vanhu vasisisina kana chekubata, kuti hauna mbudzi, hauna chinhu. Pamusoro paizvozvo wafirwazve.
United Nations yanga yati kuchamhembe kweAfrica, kunyika nhatu dzakawirwa nedambudziko iri, Mozambique, Malawi neZimbabwe, kune vana vangasvika iwo 1.5 million. MuZimbabwe vangani vana vamuri kubatsira vakawirwa nedambudziko iri?
Iko zvino vekuchimani mani chete ndine 3,800 ndo vandakanga ndinavo 4 days ago. This is just chimani mani. We have not included as yet the other areas.